evening, Zimbabwe. This is Studio 7, this Thursday, the 26th of November, 2020. My name is Praxedes Jeremiah. Welcome to our program, The Women's Roundtable. Today in our show, since we are broadcasting from home because of the COVID-19, I'm here in Maryland in the United States. I won't be able to take your calls to discuss the issues that we have at hand. Today, we're going to discuss about the COVID-19 in Zimbabwe and internationally. We're also going to discuss the outcome of the United States elections, the presidential elections. And our third topic is a campaign which was started yesterday, which was launched yesterday, the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, which is going to end on the 10th of December. So this year's theme is Orange the World, Fund, Respect, Prevent, and Collect. Tinokuchingamidzai amazinodiwa, muchirongwa chedu, ngatikurukurei madzimai. Zita rangu ndini Praxedes Jeremiah. Nasuno uyu ndakamirira Standekile Mhlanga pamwe chete naMavelas Mhlanga Nyauye. Muchirongwa chedu nhasi tichakurukura nezve COVID-19. Wandu wevanhu varikuramba vachiwanda isu zvakanyanyisa kuBulawayo nekumatebeleland North and South varikuwanikwa vaine chirwere ichi. Tikozokurukurawo zvekare nezvakabuda musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika kuAmerica. Tikokurukurawozve nezve 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Tochitanga nekuActivism Against Gender-Based Violence. Kwakaitika nezuro zvirongwa zvakava kuHICC kuHarare pamwe chete nekuBulawayo. Sizaqala ke ngodaba olwe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Sizophatha ke ngokhetho lwaseMelika olokuthi ngawumongameli kanye lenombolo ezilokhu eziqonga zalabo abafunyanwa vele coronavirus eZimbabwe, ikakhulu koBulawayo lasemhlubulweni wonke waseMatabeleland, eMatabeleland North, Matabeleland South. Kodwa ke okwamanje wothi siqale ke ngalo umkhankaso owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Kube le mikhosi eminenginengi elizweni lonke. Kodwa sizaphatha emibili enzakale koBulawayo laseHarare. KoBulawayo ke sibe lethuba lokuthi siye emkhosini lo kadusenzelwa eRainbow Hotel obuqoqwe ingabe inhlanganiso eye Women's Institute in Leadership and Development kumbe WILD.
In gender-based violence, sikhangelele ukubana siqoqe omama sibalethe ezigabeni ezijiyeneyo ukuba baxoxisane ngendaba ze-gender-based violence. Sikhangelele ukwenza lokhu koBulawayo emalokitshini. Sikhangelele njalo ukwenza lokhu eLupane, eGwanda, laseMzingwane.
Likwenza konke lokhu nganjongobani?
Lokhu sithe sikubona sacabanga ukuthi kuqakathekile ngenxa yokuthi kuzayenza omama konke labo baba bebe lolwazi nge-gender-based violence. Kuzayenza njalo ukubana sonke emelizweni lonke jikelele sibe lomdlandla wokuthi thina siphuthe an end to gender-based violence. Kungenxa yokuthi ngesikhathi lesi ese-COVID-19, ama-cases ay-gender-based violence ebesekhwelile kakhulu. And sikhangele njalo ukubana eZimbabwe lapha kuthiwa omama abadlwengulwayo sebebanengi kakhulu. And njalo kuthiwa at least one woman uyadlwengula every hour. Okutsho ukuthi nxa ilanga lisiyatshona kebe kudlwengulwe phose omama abayi-22. and thina sibona ngani inamba leyi inkulu kakhulu sifisa ukuthi sifike ku position lapho sesithi thina ukudlwengulwa kwabo mama sokwehlile i sexual harassment ezikolo isiyehlile ama teenage pregnancies lawo aseyehlile sizakhangela ukubana ngesikhathi se COVID-19 ngenxa yokuswelakala kwemali lokuthi abantu bebevalele ezindlini abantwana bengahambi ezikolo abantwana abanengi sebela ma teenage pregnancies and sikhangela lokubana during this period ye 16 days of activism against gender based violence sizakhuthaza abantu ukuthi into leyi siyekele sizakhuthaza abantu kubana i gender based violence ayisiyo i answer ayisiyo ependula izinto ezithize ku society
labo ke abaphila ngokuthengisa ukhanya bebhekane lodubo olukhulu lokuthathelwa impahla zabo ngoba bengavunyelwa ukuthi basebenze esisikhathi ese COVID-19 lockdown libaphathisa ngayiphi indlela
ngesikhathi se COVID-19 omama abazisebenzayo esithi thina ngama informal traders bebethathelwa amawares abo kungenxa yokuthi bebemele behlale ezindlini and thina sithe sikukhangela lokho sabona ngani akufanelanga ngenxa yokuthi soku affecta i socio economic status yabo mama kuphinde njalo kuba affecte ekuthini sebe siba violated ama rights abo asa observer asa khangelwa ngendlela okumele akhangelwe ngawo sikubone kuqakathekile ukubana uma activities wonke esiwayenzayo si involve ama informal traders bezicholo bona ukubana bahlutshwa yikuyini ama challenges abalawo yikuyini and because of that sibone kunecessary ukubana si engage le victim friendly unit ukuba isincedise ehlelweni lolu ngoba bona they provide ama response mechanisms on gender based violence so emsebenzini lo esiwuyenzayo sikhangelele ukubana njoba abe victim friendly unit bezabe bekhona laba provider ama counseling services bekhona baza provider ama services lawa also to ama informal traders aba affectwa yi gender based violence
lina njengenhlanganiso liqoqa ukwenza ucwaningo ngemva kwe 16 days lay a activism against gender based violence ungachasisa kabanzi ngalolu cwaningo
sikhangelele ukubana during i 16 days of activism against gender based violence sizayenza i survey i survey leyi izakhangela indaba ezichiyeneyo ezigoqela ama experiences ama informal traders igoqele njalo ukuthi omama kuma communities ayehlukeneyo ba experience i violence yiphi yakhona siza nanzelela ukubana esikhathini esinengi abantu sisandise ukukhuluma ngedomestic violence le interpartner violence but akusikho kodwa okwenzakalayo kuma communities so sikhangelela ukuthi after i 16 days of activism sizabe sile survey ezabitshengisa izinto ezi affecta omama lamankazana sikhangelele njalo ukubana i survey leyi iza informa amanye ama programs esizabe siwayenza in future
kwaitika oze kare ugungano ku HICC ku Harare apo takwanisawo kubata zvekare se Studio 7 honorable memory Mbondia vari ikoko ku HICC mu Harare
shona even English fine kangatiri pano tichidiskasa nyaya yegender based violence asi chandirwadza zvakanyanya ndechekuti maorganization anomirira vana vanga vasiko nekuti tikafamba mumigwagwa tiri kuona vana vadiki vane makore 12 13 vakazvitakura kana kuti vakatakura vana vachichi kureva kuti vana ava vakatoitwa gender based violence vakatorepwa nokuti hatitarisiri kuti mwana ane makore 13 angashitakura pamuviri saka ndarwadzikana zvakanyanya kuti chii chatiri kuita sehurumende kuti tibvise vanasikana mumigwagwa tivachengetedze kubva mukubatwa chibharo nekuti vana vari kutobatwa zvibharo nevarume vakuru saka ndiyo nyaya yandibata zvakanyanyisisa paissue ye
pachiitiko chekuHarare ichochi tazoitawo zvekare rombo rakanaka rekuti tinge tichibatawo tinge tichitapawo mashoko aturwa nemutungamiri wedare reSeneti vanovaivo Senate President Mabel Chinomona. Ngatinzwei zvavataura pagungano irori.
Honorable members, ladies and gentlemen, the root causes and drivers of violence against women and girls are embedded in our patriarchal society, characterized by male entitlement, privilege, and the exercise of male control and power. These factors, namely male privilege, entitlement, and control, promote acts of violence against women. Therefore, violence against women is an outcome of unequal power relations between men and women in society, which leads to discrimination against women. Violence against women is both a cause and result of women's inequality. In this regard, parliamentarians are key role players in deconstruction of cultural, religious, gender stereotypes and norms that are used to perpetuate gender inequalities, which often manifest in the form of violence against women. To be effective, parliamentarians should in fact join hands in their efforts with civil society organizations, chiefs, councillors, church leaders, and heads of households in the fight against GBV. Whilst the figures on violence against women in the country are a clear indication of the severity of the scourge of GBV, it is also vital to recognize the difference, needs, and experiences of women and girls who experience this violence. For instance, we know that older women are less likely to report domestic abuse. Women living with disabilities are more likely to experience domestic abuse than non-disabled women. Understanding these disparities is vital and central to effectively eradicating and preventing violence against women. It enables us to develop appropriate responses in addressing the GBV amongst the different groups. Honorable members, ladies and gentlemen, you are aware that women's rights advocates have over the years mobilized within and across countries and regions to secure significant legal changes in national, regional, and international standards addressing GBV. Zimbabwe is a signatory to a number of these instruments, including the following. 1. Convention on the Elimination of Violence Against Women, 1993. 2. Dakar Platform for Action, 1994. 3. Beijing Platform for Action, 1995. 4. African Plan of Action to accelerate the implementation of the Dakar and Beijing platforms for action for the advancement of women, 1999. Number 5 is UN Resolution 1325 on Women, Peace and Security, 2000. 6, Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa, 2003. And lastly, number 7, Sub Protocol on Gender and Development. These regional and international instruments seek to address various issues affecting, including, but not limited to GBV. In line with above regional and international agreements, Zimbabwe as a country has taken major strides to address issues of GBV through various legal instruments. Honorable members, ladies and gentlemen, I am pleased to note that over the years, the government made significant movement on the criminal justice and policy responses to violence against women. Of particular importance is the fact that Chapter 4 of the Constitution 32, section 48, subsection 1, 51, 52, and 53 provide for the right to dignity, personal security, and freedom from inhuman and degrading treatment and all forms of violence. This is the anchor to the legal provisions that safeguard women in Zimbabwe from GBV. In that regard, the country promulgated the Domestic Violence Act as a bold step to fighting GBV. The Marriages Bill, currently before Parliament, seeks to protect the rights of women during and after the dissolution of marriage, as often the institution of marriage is a source of violence against women. In addition, the bill seeks to protect children from forced and early child marriage that could also expose them to GBV. The proposed mandatory sentences bill to provide for stiffer sentences for perpetrators of rape will be a welcome development in dealing with issues of GBV. I must also applaud government for coming up with a robust gender policy which, among others, also seek to fight GBV. However, it is critical for me to caution that mere having laws and policies aimed at fighting GBV is not a panacea to GBV.
Avo vange vari Senate President Mai Mabel Chinomona vachitaura pachiitiko chavadare vedare reparamende reSenate pamwe chete neHouse of Assembly chiitiko changa chiri kuHICC kuHarare apo vange vachitaura nezvechirongwa ichi kana kuti kuridziro ye 16 days of activism against gender-based violence. From the start of our program, I mentioned that we are going to touch on three topics: the COVID-19 in Zimbabwe and international, the gender 16 days of activism against gender-based violence, as well as the USA elections. In our next segment, we are going to touch on the US elections as well as the COVID-19. As it is, as from last night, of the cases of the people that were tested and found negative, 1,000 people were tested. 110 of them were found positive. And of the 110, 53 of them are from Bulawayo. 28 are from Matabeleland South and one from Matabeleland North, which brings to a total of 82 those that were found positive from Matabeleland South and North, including Bulawayo, which is a cause for concern. Of the cases that have been tested positive in Zimbabwe, when the epidemic broke in Zimbabwe in March, the total is 9,508 by now. But what's nice about this figure is the fact that the recoveries number is a total of 8,336. There was no death reported yesterday, but the total now is 274. So we are going to discuss all these figures as well as the United States outcome, the United States elections results. The elections themselves were conducted on the 30th, on the 3rd of November. But prior to that date, there were also postal votes, which at present, which are in dispute because President Donald Trump doesn't want to concede and say and admit that he didn't win these elections. He still continues to say he has won the elections, but there was some fraud, which hasn't been proven, because he doesn't have any facts to support this. So in this next segment, I'm inviting my two guests, who are Ms. Sehlile Gumbo, who is in the United Kingdom, as well as Ms. Omega Taoneji, who is here in the United States in Maryland.
Wona pamakakatona is kuti pane democracy, kuti vamwe vanhu variku fungidzira kuti vakabiridzirwa pama election, vamwe vachifunga kuti vakawina. Saka process iri kuitika yekuverenga futi mavote, yekuverifya zvese zvese zvanga zvichiitika, inoratidza kuti pane transparency iri kuitika, zvinova zvinhu zvatisingaoni kune dzimwe nyika. Munhu anongonzi ahwina, hamuzivi kuti mavhoti mangana akamuwinisa kana kuti akakundwa nemavhoti mangani. Saka ndo process yekutanga yandinoona pane zvanga zvichiitika makakatano aya. Chechipiri ndechekuti vaTrump vanga vachida havasi kuda kubvuma maresults election, which is zvinhu zvinotishamisa uye zvinotidisappointa sevagari vemuno muamerica, nekuti kazhinji tinotarisira kuti America maelection eko anenge asina mhirizhonga, asina makakatanwa, anenge angori smooth. Saka this is the first time yazvaitika izvi, ende zviri kutishamisa uye nekuti disappointa in how this has worked. But ndo zvinhu zviiri zvandinoona pamaelection yeamerica achangobva kuitwa.
VaBiden vakabva vangoenderera mberi neurongwa hwavo hwekuti kubva muna January vange vachipinda muhofisi kana kuti muwhite house. Vasarudza dare ravo rekabineti. Munorionawo sei sezvo takatarisa kuti kubva pamutevedzeri wavo munhu wechidzimai, asiri munhu wechidzimai chete, asi wechidzimai munhu mutema.
Yeah, tiri kufara zvikuru, so far so good, pane zviri kuitwa navaBiden pakusarudza vanhu vekabhineti vari diverse, especially pachidzimai nevanhu vatema. Tinoona kuti hurumende iri kubuda yaTrump yanga isinganyatsokoshesi vanhu vatema nevanhu vasiri vachena. Saka zvatiri kuona zviri kuitika panapa ndezvekuti vaBiden vari kuedza kugadzirisa izvozvo, uye nekuziva kuti vanhu vazhinji vakavavhotera vakavawinisa vanhu vatema uye vanhu vechidzimai. Saka vari kuedza kugadzirisa zvanga zvichikanganiswa navaTrump. Saka tinofara zvikuru nekabhineti, nekuti vanhu vataurwa so far vatinoziva tisinga county vice president Mike Kamala Harris, kuna ambassador weUN, ambassador staravunda wakanganwa, but munhu wechidzimai watinoziva anoziva basa rake and ari munhu mutema zvakare. And then kozoita nyaya yeimmigration, pakaiswa mwana wemuimmigrant, I think he's of Hispanic origin. Saka zvino kuratidza kuti vaBiden vari kunzwa zvaitaurwa nevanhu panguva yavaikampena, uye vari kuziva kuti vanhu vari kuda kuona change from what was happening nehurumende iri kubuda.
Siyekuwe Magumbo katesi, uizive indava kade kulokufuthelana kulokudonselana lapha lalaphaya ngemva kokhetho lokudinga umongameli welemelika. Kodwa ke katesi laloba engakavumi ukuthi unqotshiwe umnumzana Donald Trump, useyenelisile ukuthi ayelule isandla avumele abohlangothi lwe-GSA ukuthi bakhulumisane lo mnumzana Biden. Wena ukubona njani lokho?
Kuyasimangalisa ukuthi sibone ukuthi uTrump, umuntu omdala njengoTrump sibili, umuntu olemali ade simhloniphakangaka, ufuna kwalela esihlalweni, it's really like embarrassing. I can say we'll see hayi akusihambelanga kakuhle ngoba sithina besibakhayelela kaphezulu sibili ukuthi hayi ba-understand ukuthi i-democracy ithoni but lokhu akwenzile hhayi umnumzana Trump hayi bo hayi kakusenzelanga kakuhle
kanti njalo ikhabhinethi ekamnumzana Biden aseyikhethile siqalisele vele kumsekeli wakhe ongunsundu njalo engowesifazane
mbona mina kube uBiden uleta uleta stability ku America ubeso sokanzani secas izibeso ngam mike muted beso kanzani is a secas izinto ezenzakalayo ukuthi vele sokudlala amadlwane iAmerica ibisi really bese siqalisa ukuyikhayelela phansi but looking at ngendlela uBiden wenza ngayo izinto ngendlela akhetha ngayo abantu bakhe abaze bebusa bonke I was looking abantu laba sebekhethile kwakathes is well represented where there is a Latino guy ukuthi even people who are not like of pure origin they are also represented there is an elderly woman who is 74 she brings in her wisdom like uyazi we ule wisdom ungumuntu wesimama and already there are about 3 women already and thina omama siyakujabulela khona lokuthi kube le representation of omama and of people of color
yeah let me go back to Omega and just to give your thoughts about the US elections there's been some tensions for the past 2 weeks when Mr. Donald Trump couldn't concede. He hasn't up to now, but in a way, he has conceded or he's starting to, he's taking steps to concede by allowing the GSA to talk to Mr. Joe Biden. Your thoughts? Omega.
Uh-huh.
I'm saying your thoughts are over this fracas.
Oh, I hadn't heard you. It was just quiet. So this U.S. election has been very interesting. And for the first time, we saw an outgoing president who refuses to accept the election results. This is a very first in American history, as far as I can tell. And it tells me one thing, that it's really disappointing to begin with for someone who is the president of a country such as the U.S. to totally disregard what the voters have spoken and what their choice. And especially considering how we look up to the American mode of democracy as a guideline for many countries. The second thing is I'm intrigued by how in America you can actually know the exact number of votes that someone has acquired in an election. That way you can tell by how many votes they lost or by how many votes they won. This is very good. It's helpful for transparency. So it's very interesting. And this has been a roller coaster of a ride since 4 years ago when Trump won. We've had so many ups and downs, and we are finally glad that we are going to a different pace with this incoming administration.
But did you understand the process or the system that they use in the United States, that of the Electoral College?
Yes, definitely. So basically the Electoral College is, they instead of having each individual vote count, the states have a certain number of superdelegates who can vote through the Electoral College. And that is I think it comes from many years ago when, because of the vastness of the U.S., it was impossible at the time for every one vote to be counted. So people could vote through their local area and it would go up until it gets all the way to the electoral college. It's very different from what we are used to, but it works for the American system. I mean, there's talk that it should be changed, especially in the last election with Miss Hillary Clinton losing the electoral college vote, but winning the popular vote. So there are pros and cons for it, but I think it's uniquely American. And as always, we know Americans always want to be different and lead in various ways.
Now, coming to Mr. Biden, he has been allowed to now talk to the GSA. So the process, although delayed, but it's starting to move slowly towards transition to January when he gets inaugurated.
Mm-hmm.
Now, let's look at the peak of his cabinet. What do you think?
So far, so good. In the outgoing administration, we've had underrepresentation of minorities, of women, and of special categories. So in this incoming administration, we already see from the initial picks that there's going to be a combination of diversity, experience, and normalcy, to say the least. So we have women have already been nominated. We already have the VP who's female. We have, I think, the National Security Advisor is actually female, if I recall correctly. And we have Ambassador Linda Thomas, who I actually forgot her name before, but now I remember. She, Greenfield Thomas, she's also an experienced woman, African-American, who has vast experience in the area that she's being tasked, which is very different from the previous administration. People got positions or nominations based on other things other than their experience and their knowledge.
Mm-hmm. Coming to you, Ms. Gumbo, do you understand, as you are in the UK and you are from Zimbabwe, this is kind of different from what we are used to, the electoral college, the system in the United States?
Yeah. Well, their system is definitely unique to them, like what Olga is saying. It's not a normal system, but it seems the owners, they agree, they understand and agree to it. And when you study it, it's not so bad, because what I then got from it is also representation of the geography. There are some states which are bigger than others. So then they get allocated more seats, or whether you can say seats or points or whatever, the point system that they were doing, which is really working. And in a way, it's fair. You get to have a feel on who wants what. I think it's a good system, although I don't understand it fully how it works. But it seems it works, although someone is still crying foul on it, thinking that maybe there has been some vote rigging and all that.
I kind of not, it's kind of confusing for me, especially mm-hmm. when the 2016 elections, when Mrs. Hillary Clinton got more votes on the popular votes, but she was defeated on the basis of these electoral college votes.
Yeah, I understand what you mean, but the way I then understood it was general population geographically. If we look at when we talk of Zimbabwe, let's say there are more people in Uzumbamara Mafumwa there, as they say, and there are lesser people in Nkai. And so when there are more people there, it means they have to be represented that way.
I understand the whole concept.
But yeah.
Anyway, by the Americans themselves, yeah. Which is good for me.
Mm-hmm, mm-hmm.
Oko manje ke khathesi eke lasike sichaphele ngale siphatheke udaba olwe COVID-19. Lubhahile kwele Melika laseBrithani uqalisa umnyaka kumbe ekupheleni komnyaka odluleyo. Wangathi kuba nganeno ngesikhathi sokutshisa ngesama. Kodwa eZimbabwe yikho lapho kwaqalisa khona inani laqalisa ukugula. Khathesi sesibuyela ngapha ngasemazweni angentshonalanga. Sokusiba lespike ngapha ngaseMelika ngakhona ngapho ngase-UK. LaseZimbabwe okulapho kumele khona kube ngabe sokusiba nganeno ikakhulu kobulawayo. Kuyini ongabe kubangela lokhu?
Asikeza ke sithi be it's in two ways izinto lezi. EZimbabwe we find ukuthi bekulama amaborder abevaliwe. Meaning ukuthi abantu beSouth Africa yebo akade behamba bebechapha nje but bekule regulation. That is abantu sokune free movement of people. Whenever there is free movement of people, we find ukuthi kuba le cross-pollination yama-viruses njengendlela leli gciwane elithelelwana ngalo. Ukuthi nxa useduze lomuntu ulakho ukuthatha umkhuhlane lowo. Okunye ngibona kuyikuthi abantu sesisuke sawuthatha kancane umkhuhlane. Sathi hayi uvele umkhuhlane lowo kawukho usudlulile. Kukhozelwa yikuthi abantu ukungazwisisi le poor management of ilocozen i-hoping ye-COVID. I'm sure yikho okwenzakeleyo. And okunye, why I think okweZimbabwe besibona inani linganeni. Sikhangele thina eBritain asila uvitamin D ozuzakala for free eZimbabwe ngoba kuyachisa. But kathesi lakho nxa kusokusina izulu. Maybe nakho kungaba lokukhozela ukuthi abantu sesihlala ezindlini asazi but I think abantu somewhere somehow asisamanejanga kakuhle indaba yelokhozeni ye-infection control.
Takatarisa nyaya ye-COVID-19 kumusha kuZimbabwe zvanga zvaakuita nani asi mazuva apera aya tikati pamasvondo matatu apfuura vachanga kufa vanhu vakawanda zvikurusa kubulawayo nekumatebeleland north. Chii chingave chichikonzera kuti iko zvine izvi kwakupisa kuZimbabwe asi huwandu hwevanhu vari kutapurirwa chirwere ichi hwave kuwanda kubulawayo nekumatebeleland north?
Kwemwedzi almost 9 months going on to 10 vanhu vaneta nekungoita vigilant nekunzi corona. Saka vanhu pavanoona kuti nhamba dzevanhu vari kuita chirwere nevari kushaya kubva kuchirwere zvadzikira, vanhu vanotanga kurelaxa a little bit, vasisanyatsofollowing my instructions, social distancing, nekushandisa mamask nekugeza maoko zvatinokurudzirwa, nekuti vanhu vaneva kuti chirwere chinenge chisiko. And saka zvinogona kukonzera kuti vanhu vakawanda vachiinfectwa. And also zvimwe zvinoitika ndezvekuti I think zvikoro zvakamboti vhurei kwemaexam classes, vanhu vakanga vana vari kunyora maexam vakambonzi vadzokere. And zvinogona kunge zvakakonzeresa kuti chirwere chispreade kune vanhu vakawanda. And uye kunopisa uku vanhu vane vachingofunga kuti since kuri kupisa zuva rinopisa COVID-19 hatingamboibati because kuno kuAfrica taka tri protected tisinganyatsozivi mafambiro anoita chirwere ichi nevhairasi. Saka zvinhu zvitatu izvozvo zvinogona kunge zvichikonzera kuti vhairasi ispread vanhu vakawanda vaaffecte uye kufa kuwanda.
touya kuno kuAmerica, vanhu vakabatwa-batwa nenzira dzakatsaukana dzakaonekana. Vamwe vakarasikirwa nevemhuri, vamwe vakarwarirwa, vamwe vakarasikirwa nemabasa. Muri kuzvionawo sei muri muno muAmerica, imi muri zvizvarwa zvekuZimbabwe?
Tiri kuona kuti America yakanyatsokuafektwa zvakanyanyisa nenyaya yeCovid. Ende zvamataura kuti vanhu vazhinji, vamwe vakarwarirwa, vamwe vakafirwa, vamwe vakashaya mabasa. Tiri kuzviona matinogara imo munomu, nekuti tine tichiona kuti apo pakati paigara mhuri yekati, but vakafirwa namai vavo kana kuti nambuya vavo, vanhu vatinotoziva vatinogarisana navo. Saka tiri kunyatsoona kuti chirwere ichi chiri kuafekta zvakawanda munomu. Panyaya yemabasa, vanhu nesocial distancing, vamwe mabasa avo akambomiswa kana kuti vakarejusirwa mahours. Vanhu vari kutambudzika nekurejusiwa kwemahours ikoko, nekuti mari dzavo dzinenge dzaita shoma. Aino kuti kwaimbopuwa vanhu unemployment, but yakazomiswa zvayo mwedzi mushoma yapfuura. Yanga iri yakati yaibatsira vanhu vazhinji. Kasi tiri kuona kuti vanhu vari kutambudzika nekushaya mabasa, nekuti mabasa makambani avo akavharwa, kana kuti nekuti vakambomiswa, kana kuti nekuti vakarejusirwa mahours avanosenza. Saka tiri kuona kuti zviri kuafekta vanhu muupenyu hwavo, nekubhadhara kwavanoita mabills avo, kubhadhara kwavanoita rent, nekutsvaga rubatsiro kwavane vachiita kune maorganization anotsvaga rubatsiro zviri kukwira.
Munharaunda yamunogara kuMaryland uku, ndanzwa kuti izvo kune chirongwa chiriko chekubatsira zvizvarwa zvenyika dzekuchamhembe kweAfrica, Southern Africa. Uye munhu utova nesangano, ungatitsanangurire here chirongwa ichi?
Saka kuno kuMaryland tine sangano iri rinonzi Southern African Community USA. Isangano revanhu vanobva kuchamhembe kweAfrica vanogara muno munharaunda. Saka mubato umu tiri kuona kuti zvandambe ndichireva zviya kuti kune vamwe vanhu vakamiswa mabasa, vamwe vane mabasa akatopera, vamwe vari kurwara vasingakwanisi kuenda kubasa, asi vanofanira kunge vachibhadhara pavanogara, vachitenga chikafu. Saka vane vachitambudzika naizvozvo. Saka bato resaku iri rakabatana neimwe organization inonzi Mana Food Center. Saka Mana Food Center is a food bank. Vanoprovida chikafu kune vanhu vanenge vachichida. Saka chikafu chinoprovidwa nemana chakafanana nemavegetables, mafruits, fresh vegetable, fresh fruits, nyama dzakasiyana-siyana dziri frozen, macanned goods nezvinhu zvakaita sebeans. Zvinhu zvinobatsira kuti vanhu varambe vaine utano hwakanaka vachidya vari kudzimba dzavo. Saka organization yemana nesaku vano, kana paina anenge achida rubatsiro mucommunity, we reach out to saku. Saku yobva yaudza mana kuti tine mhuri yakati iri pakati nevana vatatu kana kuti ine vanhu 6 vari kuda chikafu, and then vonzi nemana, uyai musi wakati mosikotora chikafu chinoenderana nemhuri yenyu, saizi yenyu, nezvamunoda zvinenge zviri available. Saka zviri kubatsira vanhu vakawanda, especially ma students, ma international students, asi nekuti tinoziva kuti upenyu hweustudent hunonetsa, une uchimirira mari iri kubva kuvabereki, and sometimes nekumira kwakaita zvinhu vabereki havakwanisi kutumidzira. Saka unofanira kutorashena zvawinazvo, and saka ndovatiri kuona vari kunyanya kuafektwa necovid panyaya dzechikafu.
Saka makataurirana navo sei ava vemana kuti vazobatsira vanhu? Vanobatsira vanhu vekuSouthern Africa chete here, kana kuti vanotobatsira vanhu vese vanoshaya?
Vanobatsira vanhu vese vanoshaya, asi vaiona kuti pane vanhu vanouya kuzotora chikafu apa, maAfricans mashoma, and even still maAfrican ekuchamhembe vashoma-shoma. Saka vaiedza kuona kuti saka vanhu ava tinoziva kuti varimo mucommunity netinoziva kuti vanoda rubatsiro, asi sei vasiri kuuya kuzotora rubatsiro. Saka ndozvakaita kuti vatsvage kuita partnership nesaku nepfuraidze kuti ibato revanhu vekusouthern Africa. Saka vakatiregai tishande navo tione kuti vanhu vavo tingavabatsirane navo sei.
Uye tikatarisawo nekufamba kwakuriita nguva kubva mwedzi uno uchitanga iwo uno wambudzi, taona manumbers achikwira zvikuru especially imo muno muAmerica. Chingadaro chiri kukonzera kudaro?
So manhamba evanhu vari kuafectwa nevhairasi ari kukwira nekuda kwezvinhu zvakasiyana-siyana. Chekutanga ndechekuti yatinoti COVID fatigue, vanhu vaneta nekungonzi COVID this, COVID that. Saka vamwe havachateedzeri zvinenge zvichitaurwa, vaakungoenda kwavanoenda vasina mamaski, vasingaiti social distancing. Ndo chekutanga, nekuti vanhu vakanga vachimbori mazuva ekutanga pakauya chirwere vanhu vaiteerera. Takazoona kuti nekufamba kwenguva vanhu vaaneta nazvo, nekuti vari kuona sekuti chirwere chinongoafekta vamwe vanhu kwete ivo. Ndo chekutanga. Chechipiri, neelection yapfuura iyi, vanhu vakawanda vava vachikongregeta panzvimbo imwe chete vachiita marali nechichi zvikuru kune mamwe mastates asiri emuno muMaryland kwavakanga vasingamboteedzeri social distancing. Saka izvozvo zvinoita kuti manumbers akwire kune mastates akawanda, especially mastates ekusouth. Chechitatu ndechekuti kwaakuti tonhorei manje yenguva inoiyi. Saka nekutonhora vanhu vanenge vakagara mudzimba, munhu mumwe chete akawana chirwere kana kuti vhairasi akauya nacho kumba, machansi ekuti mhuri yese inobata chirwere ichocho ari very high, nekuti vanhu vakagara pamwe chete vari mudzimba mumwe chete. Ende kwaakutonhora, vhairasi inosurvivha longer nekuda kwetemperature. Saka ndo zvimwe zvandingangoti ndo zvimwe zviri kukonzeresa kukwira kwemanumbers.
Saka chii chamungakurudzire? Hamuone here kuti pamwe zvematongerwo enyika zvinogona kunge zviri kuita contribute kuti kusapfekwe mamaski, vamwe vachiti ngakupfekwe mamaski, vamwe vachiti ngaasapfekwa mamaski? Munoona zvichibatsira here izvi, kana kuti zviri kupindira, zvematongerwo enyika zvave kupindira mukudzivirirwa kwechirwere ichi?
Ya, matongerwo enyika akapindira panyaya yeCOVID, nekuti unfortunately COVID yakauya gore remaelection. Dai COVID yakanga yauya rimwe gore, I think vanhu vangadai vakazvitambira zvakasiyana-siyana, nekuti chakanetsa gore rino ndechekuti vaTrump vaiti mamaska haana basa, fambai muchiita zvese zvamunoda, uku vaBiden vachiti munofanira kupfeka mamaska. Saka pakabva paita makakatanwa pakati pema candidates mairaya. Saka dai rakanga ririsiri gore remaelection, tingadai tisina kumboona makakatanwa. I think vanhu vangadai vakangokurudzirwa kupfeka mamaski, nekuti pane pasina anenge achitya kuti anozotadza kuvhoterwa.
Penduke kuwe Magumbu, khona ngapho ngase-UK livikeleke okungakanani ngokugqoka amamaski, njalo kuyakhuthazwa na khona ngapho ukuthi abantu bagqoke amamaski?
Ngapha e-UK kufanele ukuthi nxa uhamba anyway, ungena anyway okulabantu, kufanele ulokhoze uhlale ugqokile imask. As long as ule ndawo elabantu kufanele uhlale ugqokile imask. Mina lapha endihlala khona abantu sibini bayalandela imithetho nemiyalo yakhona, siku-lockdown. Nxa kuyikuthi awumelanga uphume uhambe, ngingazi because mina I work from home, siyalokhuza sibili siyalandela ukuthi sizame ukuthi singalizuzi igciwane leli, ngoba sesibone ikakhulu abantu asebeligolile. Abanye kalipheli. Sesibona ukuthi kukhona okunye okuthiwa yi-long COVID. And unfortunately, bakhona abanye sesifazi asebe-affected. Asiyonto enhle yokuthi umuntu ayiguli. Yebo, okokuqala ungayigula ingakulalisi phansi. Kodwa ngokuya kwesikhathi, nxa umzimba wakho ngekela ukuphika, unakho ukuhlala emzimbeni wakho. And ube namanye ama-complications akhona. So engakutsho mina ukuthi abantu hayi asiqapheleni. Yisikhathi sizadlula, kodwa asimekhethi ukuthi siyazivikela. If ukwanisa ukuthi unganezuzi igciwane, hlala unganezuzi.
Uthe ngokuvulwa kwezikolo yikho lapho uqalise khona. Ubona ngani abantwana ezikolo bavikelekile na?
Abantwana ba, well, asingeza ke sithi ukuthi bavikelekile ngenxa yokuthi ba-exposed. Endlezi, abantwana bavela ezindlini ezehlukeneyo. Nxa bevela ezindlini ezehlukeneyo, babuya behlangane labanye. Ngiyaba understanda ikhulumende ukuthi bathi bona bafuna ukuthi abantwana bebe les experience. Kodwa i-experience yangikhona ayila kuqhubekela phambili ngoba namhla basihlezi endlini 2 weeks, kusasa bebuyele futhi omunye segolile. So kuyathaphuzwana nje abantu bayalizuza igciwane, kunzima isikhathi esibe sikiso.
Ngikuthazo banike ongayitshiyela abalaleli bethu namhlanje ngokuphathelane le-COVID-19. Lapho khona ngapho ngase-UK, ngapha eMelika kanye lasekhaya.
Engakutho ukuthi COVID-19 is real. Nxa ungakaboni umuntu oyigulayo kunzima ukuyizwisisa. Yinto esingakabi lolwazi olukhulu. Okungcono, prevention is better than cure. Nxa kuthiwa asike sihlale singabonananga, kungcono ukuthi uhlale u-6 meters away from umuntu than ukuthi uhlale u-6 feet down. Yebo, abantu bakhona abagulayo besile, kodwa asivikele nenini abanye ngoba wena ulapho ulizuza igciwane uhambe uyelinika omunye umuntu ongagula ahle afe, or omunye umuntu agule abe ne-long term effect. So ingathi abantu asilandelenini imilayelo ye-government, asilandelenini, asigezenini izandla, i-hygiene, sifone ukuthi siyathatha ama-supplements, sifone ukuthi siyayenza i-social distancing, sifone ukuthi siyagqoka ama-mask. Yizinto eziqakathekileyo ukuthi thina sibe lakho ukuthi sinqobe, but kuyadlula, asibeni patient.
Amuri Musare Omega. Ngatitarisei kuti zuva ranhasi izuva reThanksgiving. Nyanzvi dzezveutano dziri kuti musaungane paThanksgiving apo. Musaende kumastage akatsaukana. Nekuti muri kufambisa chirwere ichi. Asi taona kuti kumaairport akawanda vedzinawo vari kutaura kutizvo vanhu vari kungofamba zvakadaro. Muri kuzoonawo sei neThanksgiving kudai?
Tinoziva kuti Thanksgiving iholiday huru stereki muAmerica. Holiday yakakura kudarika dzimwe dzese. Saka handinyanya hangu kushamisika kunzwa kuti vanhu vari kuramba vachifamba, nekuti ndiwo taimi kazhinji yevanhu pavanoenda kumamisha kwavo kunoona hama neshamwari dzavasingawanzooni. Saka ndosaka muri kuona kumaairport vanhu vakazara. Hazvirevi kuti ndo zvinofanira kuitwa. Hurumende nevamwe vanhu vese vari kukomekedza kuti garai kumba muno kuti muzokwanisa kuenda kune dzimwe Thanksgiving dzakawanda makore anoteera, nekuti hazvibatsiri kuti ufambe wobata chirwere kana kuti unozadza vamwe chirwere wozoishaya, ende hapasina upenyu. Saka zviri kushamisa, but vanhu vari kungoita sekutaura kwandamboita vanhu vaneta nekungonzigarai mumba social distancing, vaangoti kusiri kufande ndingangofa ndiri kumba kwangu ndiri ndega, zviri nandinofa nehama dzangu kumusha kwangu. But that is not good. We need to maintain my standards, social distancing.
Mm. What advice would you give to those that are defying the instructions, those instructions that we shouldn't travel over Thanksgiving? But I've seen so many people in the airports traveling from one state to another.
Yeah, my advice to people is if you have to travel, at least take as much precaution as you can. Make sure you have your mask, at least double up your mask. In my opinion, that's what I would do. Instead of wearing one mask, I would wear two masks.
Two masks plus a shield.
Exactly. And then wash your hands, keep your hand sanitizer handy, and wipe your wherever you are touching and sitting. And only travel if you absolutely have to. If it's not an emergency or if it's not necessary, please stay home for your sake and for your loved one's sake, because you might catch the virus in transit and bring it home to people who have been isolating and maintaining social distance. So the consequences are too dire for you to make light of this. So please stay home.
Mm-hmm. Any message for Thanksgiving before we close off our program today?
I just want to let everyone know that 2020 has been a crazy year with all these things happening, but we are thankful to be still alive. We have our health, we have our families, and for those who still have jobs, they do go to work. Those without jobs, at least you are still alive. So we need to find a silver lining to hold on to, even though things may seem to be not going well for many people. They still one thing, and we are still alive. We need to be thankful for our lives. So be thankful and spend time with your loved ones this Thanksgiving. So that's all I can say. And maintain social distancing with strangers. Keep your mask on.
Yes. Mazwi ekupedzisera, zvareta onezvi. Takatarisa kuti gore rino iri. Nechipi chamuri kutenda musiki nacho. Gore rinoranga rakangooma, asi tinongoda kupa kutenda kuti hezvinhasi tiri pano, Ebenezer.
Ebenezer, the shua, tinotenda kuti even though gore ratanga zvakaomarara ende vanhu vazhinji vachiruza upenyu, vamwe vachiruza mabasa, vamwe vachirwarirwa, tinongotenda kuti tichiri vapenyu, tiri pano, nyama nemweya zviri pamwe chete, nyango zvazvo zvinhu zvichinetsa, at least tine chimwe chinhu chimwe chete chatinoti gore rino reCOVID zvakati zvaitika, asi ndichine chakati kana kuti ndichiri kuita zvakati, pane zvatiri kukwanisa kuita. Tine hama dzedu dzichiri nesu, vamwe vachiri kuenda kumabasa, vamwe vagere zvavo kumba asi vapenyu. Saka we should be grateful for the small things that we still have, even though gore ranga richiri kuenderera mberi. Saka we just hope kuti in the few weeks dasara idzi tinokwanisa kuyambuka topinda muna 2021. Hopefully 2021 will be a better year.
Tinodavira kudaro. Taiwaro Mwari matiwo nyasha. Amazo ako outsina makumbo.
Let's not lose hope. Things are difficult. That's what I can say. It's just it's cutting zima, what was yadlula, ngelilanga sabe sesihlezi sikhuluma ngakho sitshela abazukulu ukuthi hey Lynn, kwake kwaba nesikhathi sahlala endlini njengamagundwane kodwa kwadlula.
Kodwa kwedlule.
Yes. So let's not lose hope. Let's keep the faith. That's what is important.
Hayi, uqinisile. Happy Thanksgiving.
Thank you.
Nakuwe kona nawe. Ndinotendawo zvekare, my sister Omega, kuti munge muri pachirongwa mbonge njalo lomagombo. Aiwa ndivo vatange tinavo nhasi uno uyu muchirongwa chedu, muzvare Omega Taonezvi vanogara muno muMaryland muAmerica, pamwe chete namuzvare Sehlile Gumbo vari kuUnited Kingdom. Ngatisanganei zvekare shongo dzinouya. Zita rangu ndini Praxedes Jeremiah.